Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kaonero kangu ndekekuti vanhu vakabuda vakawanda kunovhota, saka ZANU-PF yakashaya simba, saka zvakawandisa kuti vabirire pasarudzo iyi, saka vakajikiwa.
Vamuliswa votenda vatsvangirai mushure mekukunda musarudzo dzekuNorton.
Kwese kwese vanhu vari kungotaura nenyaya yemabhondi, chavari kunyanya kutya ndechekudzokera kwatakabva zvakare patakamboita nyaya yemazimudhora tikaenda pahyper inflation vanhu vakaruza.
Hurumende inoti hapana kudzokera kumashure panyaya yemabhondi notes. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti kushomeka kwemvura kopa kupararira kwezvirwere munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakakunda musarudzo dzekuNorton vakazvimirira vatemba muliswa nhasi vasangana nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vachivatenda nekuvatsigira kwavanoti vakaita musarudzo idzi. Vamuliswa vakurudzira mapato ose anopikisa kuti abatane kana zvichibvira obva atsigira vatsvangirai musarudzo dzemuna 2008 semunhu anokwanisa kukunda utungamira kuwandudzwa kwezvinhu pasina ZANU-PF nyika kuti ifambire mberi mune zvakanaka. Vamuliswa vati havasi kuzoshanda naamai Joyce Mujuru webato reZimbabwe People First kunyangwe vose vaimbenge vari muZANU-PF. Mutauriri weZimbabwe People First waJelas Mawarire vati vamuliswa vachine bhabharasi rekukunda asi vakati vanofanira kuziva kuti vanhu vakavavhotera ndevemapato ose. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamuliswa.
Ini ndagara ndichitaura kuti kurigwa kwemaballot papers kwakaregerwa 2008 vakahwina vatsvangirai paya 2008 zvatinonzwa. Ndipo pakapindwa mareforms vakagadzira nyaya iyi 2013 hapana kurigwa kwakaitwa. Kurigwa kune nzira dzakasiyana siyana. Kuriga kweZANU-PF ndekwevote buying pachena. Kushandisa hurumende kupa vanhu chibage, icho chibage chiri chemunhu wese, vanopa vanhu veZANU-PF. Kupa marais atapiwa neChina, iwo marais ndeemunhu wese sekuti kune nzara. Zvinouya under program inonzi food aid kana drought relief program. Zvakare intimidation kurova vanhu nekuchigidzira vanhu vachishandisa masabhuku nemadzimambo. Ndiko kubiridzira kwavaitawo. Izvozvo zvikaedza kugadziriswa panyaya anonzi maelectoral reforms anomirwa nendera navamutasi. Atoti maelections ave free, fair and credible. Asi semunhu angari muZANU-PF inini, nzira dzavo dzekubiridzira ndakadziziva ndikavharawo uku neuku. Saka zvinodawo vanga vari muZANU-PF vabetserane nemapati kuti kana tichikunda ZANU-PF tikunde tichivhara uku neuku. Munofanga muri paground muchishanda nevanhu. Inewo futi ndaishanda ndaisvitsa shoko kuvanhu nekuti dzimwe nguva tikangomacha demonstrator nekuprotesta mutaundi. Mutaundi hamuna ruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu ruri mumaruzevha. Saka zvinoda kuti tiende neshoko kumaruzevha tichitaura vanhu kuti kutambura kwamuri kuita kurubva pakuti ZANU-PF yatadza kuwanira vanhu mabasa.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwa kuti masangana navatsvangirai manga muchitaura nezveyapa?
Aiwa, ndaenda kunotenda kuna president weMDCT vatsvangirai ndichivatenda nerutsigiro rwavakandipa nepati yavo. Vakabvumirana kuti Congress kwavo kuti havapindire maelections asi apa vakabuda pachena vakanditsigira zvinhu zvakatenda ndikaenda kunotenda president mukashanda nemweya wakadai Zimbabwe inobudirira ndosaka muchiona inini ndichigara ndichitaura kuti ko isusu sei tichida kuita vatungamiri vakawanda kuti tirwisane nava Mugabe ko vatungamiri vese vemaopposition parties vadini kuenda kumashure kwavatsvangirai vanove vane vanhu vakawanda vevakavavhotera
Vakakunda musarudzo dzekunotoni vakazvimirira vatemba muliswa vaishitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mubato reZANU PF munonzi munenge maita kunetsana kwakanyanya nekuda kwekukundwa musarudzo idzi. Bepanhau reHerald nhasi rati nyaya yehuori uye kunetsana mubato ndozvakapa kuti bato iri rikundwe navamuliswa. Bato iri rinoti vaRonald Chindedza vakangoiswawo pavanhu vasingadivi nebazi rezvematongerwo enyika rinotungamirwa nevanoona nezvemabasa ebato vasevhia Kasukuere. Vakudzai Chipanga, vanove vanotungamira Youth League yeZANU PF, vanonzi vakaudzawo bepanhau reHerald kuti ndiro rakapa kuti bato ravo rikundwe. Hatina kukwanisa kubata vaChipanga kana vakasukuere sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Zvichakadaro, mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa, uyo anga ari kunotwe nemunguva yekutsvaga rutsigiro kusvika kupera kwesarudzo, anotipa nyaya inotevera.
Achitaura mushure mekuziviswa kuti vamuliswa ndivo vainge vakunda sarudzo dzemunoto nemugovera vanoongorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZimbabwe People's First kana kuti ZIMPF mudunhu reMashonaland West vatendai musonza vanoti vemapoka anopikisa vakabatana munguva dzesarudzo vanokunda bato reZANU PF.
Kuhwina kwavamuliswa inzira yanyadenga yamwari yekutiratidza kuti tinokwanisa kukunda chete kubvisa muvengi musarudzo dza2018 takapinda madziri takabatana.
Izvi zvinotsigirwa nemugaro wemuchinoi vaFrancis Nhamburiko vanoti kukunda kwavamuliswa kwapa Zimbabwe yose manyungunyuku yekuti vanhu vakabuda kunovhota ZANU PF inokundwa zvisinei nechitsotsi chavanoita.
Kaonero kangu ndekekuti vanhu vakabuda vakawanda kunovhota. Saka ZANU PF yakashaya simba. Saka zvakawanetsa kuti vabirire pasarudzo iyi. Saka vakajikiwa.
Vamuliswa vakakunda nhengo yeZANU PF vaRon Chindedza navaDavid Choga veNational Constitutional Assembly musarudzo dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda munguva dzekutsvaka rubutsigiro. Mumwe mugari wemunoton vaDensel vakagara mazuva maviri vari muchipatara cheNoton mushure mekunge vakandirwa hutsi hunokachidza nemapurisa vanoti vanofara nekukunda kwavamuliswa mushure mekushungurudzwa nemapurisa.
Ndunzwa kufara but ndikurwadziwa zvekuti bhozi ndonzwa kuda kuchema bhozi takatambudzwa nevanhu veZANU PF.
Vamuliswa vanotenda mapato eMDCT ne People Democratic Party yavatenda ibiti nerubatsiro rwavakapa.
Amwe mapati haana kunditsigira haana kutaura ndataura chokwadi asi MDCT yatsvangira yakauya ikanditsigira chero tiegas payakaitika mayouth acho akandiprotekta kundisarowe kuti zvakawanda zvisikaitike kwandiri vabiti vakanditsigirawo.
Vamuliswa vanoti sezvo vakakunda vose vakatumwa nemutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kuda kukwikwidza vaMugabe pachavo musarudzo dzemuna 2018.
Handitore ofa yenyu yebasa ndiitera Kasukwere, ndingatotora renyu kuti mumbomira indombopinda.
Kunda kwavamuliswa munoton kuri kuonekwa nevanopikisa sedanho rekutanga rekubvisa ZANU PF mukutonga kwehumbimbindoga kwavanoti kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere uye kuti vanhu vakawanda vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 munoton, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru yavo rekushandura nzvimbo zhinji kuti dzive dzinobhadhariswa kune vanopaka michovha yavo. Muguta rose remutare mave kunzi munge muchibhadharwa mari inoita dhora rimwe chete kune vanenge vachipaka dzimotokari paawa imwe chete. Mutoro wedu enhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vanofamba nemotokari mamutare vange vasina kujaira izvi, saka vanoti danho iri richazunzawo mwe dzavo idzo dzakabvaruka kare nemamiriro akaita nyaya dzehupfumi munyika. Uku vakuru vekanzuro yeguta iri vanoti zvavari kuita izvi zvichabatsira kuti vakwanise kupedza zvikwereti zvavainazvo kuvashandi nevamwe vavanoitira mabasa uye kuti muguta munge muchishambidzika. Vapita mamvura mugari wemuguta iri avo vanoti danho ratorwa nekanzuro iri harina maturo ose.
Paid parking meters kanzuro yakumashandisa senzira yekutsvaga mari, whereas ordinarily inofaronga iri yekukontrola traffic.
Mumwe mugari wemamutari mumusha weWestley valukurowa vanoti kanzuro yaifanirwa kusiya dzimwe nzvimbo dzekuti motokari dzipakiwe pachena kuitira vaye vanenge vasina kuda kutora nguva refu vari panzvimbo.
Ndo zvinofanira kunga zvichiitwa kuti zvinga chiso free parking toonawo pekusununguka pekupakawo mota dzedu. Ndafunga ndo zvingatokwanisa kunga zvichiita.
VaJacob Maka vanobvumirana navarowa.
Filoti kunenge kwakutobira vanhu. Nekuti izvezvi mukasvika kana pane bhawa chaiwo paisina prepaid meter panamba chimiro dori weekend nesunday kanzo inenge ichiteerera zvinhu izvozvo.
VaThomas Zongoroti vanogara kuFlorida muno mamutare uye vanoita basa rekutengesa zvakasiyana-siyana. Vanoti vave kutoita zvekupaka motokari musango kana mumasendiraini.
Tautoshaya pekuti pekumirira kuti todini toenda papi. Izvozvi tautogara musango mumukoto kuenda kupaka motika dzai zvekuti yati pekuchaisa motika pacha pasina bekuzi mari yacho hatina.
VaDavid Mutambiri wavesangano revagari vemuguta remutare remutare Residents and Ratepayers Association vanoti zviri kuitwa nekanzuro zvinosuwiswa kwazvo uye vanoti vatoronga kuti vazosangana nemakanzuro pamwe chete nameya uye munyori weguta kuti vavape zvichemo zvavo. Meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro yavo iri kutsvaga chouviri, saka nyaya yemaprepaid parking zones imwe nzira yekuita izvi.
Ya guta remamutare takatora danho iroro riri mushure mekunge taita ongorere kuti mafambisiro angaita basa rekupaka dzimotokari mukudhorobha zvanga zvisikunatsa kufamba zvakanaka, uyezve guta remamutarewo rakaonawo iri mwoyo nzira yekuti ione kutsvaga mari ichabatsira pakugadzirawo migwagwa yedu. Sekuziva kwamunoita vagari vemamutare kuti makare kare guta remamutare zvichienderana nemamwe maguta taisoona mari yaibhadharwa yemutiri yezvimotokari, but mari iyi haichauyi kukanzuro yako yaenda kuzinara.
Meya namarare vanoti kanzuro yavo iri kuwana madhora ari pakati pezviuru gumi nezvishanu kusvika pazviuru makumi maviri pamwedzi woga woga kubva kumitero yekupaka motokari muguta. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vaLaxon Zembe vanoti hurumende haisi kupa dzidziso kuvanhu pamusoro pemari yemabond notes iyo inonzi ichaparurwa mwedzi unouya. Izvo zvinotevera mashoko agavhuna weRBZ Dr. John Mangudya avanonzi vakataura nezuro yekuti dzidziso ichatanga musi wa31 mwedzi uno, mari iyi ichizoparurwa chero nguva mwedzi unouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata Dr. Mangudya kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZembe.
Zviro zviri kukurukurwa zvine nyaya dzakataurwa nevanhu vose vemabhizimisi, vanhuwo zvavo munzira, marodhi, kumisha, kwese kwese vanhu vari kungotaura nenyaya yemabhondi. Chavari kunyanya kutya ndechekudzokera kwatakabva zvakare patakamboita nyaya yemazimudhora tikaenda pahyperinflation, vanhu vakaruza mari dzavo dzose, upfumi hwavo hukadzikira zvikurusa. Ndo pane kutya kuri kuitwa nevanhu. Nguva yekudzidzisa vanhu yapera. Tinoziva hedu kuti vanga vari kuedza vachitaura nevamwe vanhu vemabhizimisi, asi panoda kunyasa kuti paitwe kudzidziso yakasimba zvekurusa yekuti vanhu vanyase kunzwisisa nekuti mutemo unenge uripo wakamira sei, nekuti vanozoita sei kuti vaone kuti hapazomboiti chinhano chekuti pamwe pangangoprindwe mabond notes akawandisisa anozotipinzazve munyaya yeinflation iyo vanhu vari kutya vari kutambudzika nayo.
Asika vema kambani wanunzi ndo wanenga wachizo piwa se kutendwa iyo marie mabondi notzi ndo wamwewanu waru kutunga mira kuramba mario hii takanzika vesi zeta hii wachite havasiku hii tambira
ndo za aguita wanu waru kuchika hapana muna asiri kuchika wanu wose waru kuchika dambu ziko guru chairo chairo andire mabondi notzi dambu ziko guru riripo ndire kuti wanu awasi sina uimbiso ne urumende ne maitira ayo.
Nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vari parunhare muHarare ne Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu ye Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065. Ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evarwi vasiya chikwata cheAl-Shabaab kubva muna 2013. Zvinonzi asi vamwe vacho vave kuwana mukana wekutanga upenyu hutsva kuburikidza nechirongwa chekuvasunungura chiri kutungamirwa nesangano reUnited Nations. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuvabatsira kudzokera munzanga dzavo. Asi chiitiko ichi chinonzi chinogara onekwa muSomalia chekuti vanenge vachiita mitambo, asi uyu mutambo unonzi wanga une imwe nharisiro sezvo wanga uri mutambi vevanhu vakabva muchikwata cheAl-Shabaab voga voga. Mutungamiri weUnited States vaBarack Obama vakati nemusi wesvondo mumakwikwi ekutora basa ravo vari kumirira bato reRepublicans vaDonald Trump varatidza zuva roga roga kuti havakodzeri kupinda muhofisi iyi. VaObama vari kutsigira umwe wavo webato reDemocratic amaHillary Clinton musarudzo dzemusi wa 8 mbudzi uye vakataura vachivatsigira pane chimwe chiitiko chaive kuLas Vegas kuNevada. VaTrump vagara vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabiridzirwa, izvo zvakanzi navaObama zvinoreva kuti vaTrump vari kukundwa. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere chegomarara chiri kuramba chichidzika midzi muZimbabwe uye vazhinji vari kubatwa nechirwere ichi vari kubatwa chadzika midzi. Mumagwaro akaburiswa neZimbabwe Cancer Registry zvinoratidza kuti mugore ra 2014 pavanhu zviuru mazana manomwe vakabatwa chirwere ichi, vanhu zviuru makumi zviviri nemazana mana nemakumi manomwe nenhanhatu vakashaya. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvipatara zvehurumende zvinovheneka pamwe nekurapa chirwere chegomarara munyika yeZimbabwe zviviri chete. Parirenyatwa Hospital iri muHarare pamwe neMpilo Hospital kuBulawayo. Izvi zvinoreva kuti ruzhinji rwevanhu kunyanya vari kumaruwa vanofanirwa kukwira mabhazi kuenda kunotariswa chirwere chegomarara. Vashingi Bopoto, munyori mukuru musangano rinounganidza vana chiremba reZimbabwe Medical Association, vanoti zvizhinji zvinokwanisa kuitwa nehurumende kudzikisa kurasika kweupenyu hwevanobatwa nechirwere chegomarara.
So tinoona kuti munhu anogona kubatwa negomarara ari kuChiredzi kana kuBedbridge anotofanira kuuya kuHarare kana kuenda kuMpilo kuti anorapwa. Totarisa kuti zvinotora mari kuti munhu afambe kubva ikoko achasiya hama neshamwari zvimwe zvakadaro.
Vabopoto vachema chemawo nekushayikwa kweruzivo pamusoro pechirwere chegomarara vakakurudzira hurumende kuti ifambise mashoko zvakanyanya. Amai Bernadette Ndoro, umwe wemachiremba anorapa chirwere chegomarara, vanoti utachiona weHIV pamwe nezvava kudyiwa mazuva ano zvinowedzerwa chirwere chegomarara.
Pane magomarara anoitiswa neutachiona wakaita se HIV, magomarara iwayo anobatanidza gomarara remuromo wechibereko, gomarara remaziso, gomarara relimfoma and negomarara recaposi sarcoma. Saka infection inowanzirisa futi gomarara. Kosotiko mararamiro atakuita mazuva ano atisiyanei nekurarama kwataimboita nguva dzapfuura. Iye zvino vanhu vaakudyira zvinhu zvavanga vasingadyi nguva dzese. Zvimwe zvacho zvinozikanwa kuti zvinowedzeredza kuuya kwegomarara. Chimwe chinowanziridza izvozvo zvinhu zvatinobata-bata mukuedza kuzvifadza zvakaita sekuputa fodya, zvakaita sekunwa hwahwa zvinowanziridza magomarara.
Amai Ndoro vanotiwo rimwe dambudziko panyaya dzegomarara inyaya yekuti pari zvino Zimbabwe iri kusimbirira kurapa chirwere pachinzvimbo chekudzivirira. VaMilton Chemhuru vanoshanda kubazi reutano vakaudza Studio 7 kuti chirwere chegomarara chatekeshera uye kuti vazhinji vari kufa nekunonoka kuonekwa.
Chinonyanya kutinetsa why about 50% yema varwere vegomarara vachiwanikwa vachifa nechekuti ruzhinji vanotouya vaakutonyanya kugwara, yatinoti pachirungu vava muthird or fourth stage. Hauchakwanisi kuti tioperate, asi kuti hopisiwa tichikupisa nemishini kuti tizama kukubatsira kuti urarame. Saka saizvozvo outcome yachona inobuda zvakaipa.
Chirwere chegomarara rechibereko ndicho chakanyanyowanda kuchiteverwa negomarara repanhengo yevanhurume, kwozouya gomarara repazamu. Asi nyanzvi muchirwere ichi dzinoti gomarara repazamu ndiro rinonyanyorwadza zvikuru. Vanotungamira kurapwa kwechirwere ichi papari renyatwa, Dr. Edwin Muguti, vanoti chirwere ichi chinoda kukurumidzwa kurapwa chisati chakomba.
Ya, zvinouya nenzira dzakasiyana-siyana, asi vazhinji vanoona nekuita bundu muzamu, bundu rinoramba richikura. Vamwe vanogona kuitawo maronda kana kutangodwa zvakanaka muzamu imomo, asi kazhinji kachasikaipa kuti chatononoka kubatwa.
Vamwe vari kurwara nechirwere chegomarara vari kunetsekawo nenyaya yekushomeka nekudhura kwemishonga yekurapa chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti munyika matanga zvedambudziko rechirwere chetyphoid uye vari kutyira kuti chirwere chekorera chinongogonawo kutanga kupararira nekushayikwa kwemvura yakachena mumadhorobha. Maguta akawanda ari kuzivisa kuti achangopa vanhu mvura kwemazuva mashoma. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Ivan Mastara vanoshanda neZimbabwe Doctors for Human Rights.
Chirwere ichi chakuita chichitekeshera zvikuru sei muHarare mandiri kushandira, zvokuti vhiki yapera takadona kana 5 macase kuGrandview evanhu vakadoya nechirwere ichochi.
Zvirwere izvi zvakadai sekorera netyphoid zvinokonzerwa nei?
Zvinowanza zvatapurwana mumvura yekumwa. Mvura inoshandiswa nevanhu pakumwa nepakubika ndo mode of transmission yacho, ndo mutapurwano wazvinoita. Munhu ukadya kana kumwa mvura ine utachiwana uyo wobva wabatirira.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichochi chekorera kana chetyphoid?
Ruzhinji rwacho chirwere chekorera chinoitisa manyoka emvura aya inonzi nechirungu rice water diarrhea, yekuti unenge uchiburisa mvura yakawanda zvikuru nekumasure uchidi uchichaya manyoka. Chetyphoid ruzhinji rwacho unogona kusaita manyoka, unogona kungonzwa manyoka mbijana, but wonzwa mudumbu muchigwadza, musoro muchirwadza, wogona kukwira temperature uchingonzwa kuti mviri wangu hausiriwo chaiwo iwo, kana kuita inonzi fever yaya, wobva unofanira kususpecta kuti une typhoid.
Vanhu vanga zvidzivirira sei kubva kuzvirwere izvi kolera netyphoid zvizva vanga kwanisa kuita?
Kana wadosuspecta kuti unayo chinenge chiri chekudaita kuenda kuna rachiremba because unogona kushayika. Asi usati waibata, tinokurudzira vanhu kuti vageze maoko vasati vadya. Vati kana vachitenga zvinhu zvakaita semafruits, maapple ayavo magezesa. Mvura yaanomwa ive yemumigodhi kana kuti vodotanga vaibhoigisa nokuti dzimweni dzenguva tichitowana mumakesis evanhu. Vanenge vachiti no, vamwa mvura yemubhoho asi still vaita typhoid. So tinokurudzira kuti vanhu vaabhoilise mvura yanenge vamwa. Sevari vacheche vaya vanokwanisawo vatenge mvura dziya dzebottled water kuti vana vacheche vamwe because vana vechidiki vanowanzwa kurumidza kukurirwa nechirwere.
Dr. Ivan Mastara, vanoshanda neZimbabwe Doctors for Human Rights, vanga vachitaura parunare naMavlas Muhlanganya weStudio 7.
Muchirongwa chevechidiki chedzi connection mangwana tichange tichikurukura nevechidiki vari kubudirira munyaya dzemabhizimusi kana kuti dzekuzvisimudzira kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumire mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngati sanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Chioniso Jani.
Mashoko anotevera atinoverengerwa naMavlas Muhlanganya uye anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemavhiza ekugara nekushanda muAmerica kana kuti diversity visa.
Kune avo vanoda kugara nekushanda muAmerica, mwedzi uno wagumiguru wakakosha pakuti ndipo panotanga vanhu kuwana mukana wekunyoresa visa rinonzi diversity visa kana kuti green card lottery. Gore rino mukana wekunyoresa visa iri wakatanga kubva musi wa 4 gumiguru uye uchapera musi wa 7 mbudzi 2016 nenguva dza 7 manheru kana kuti 7 pm GMT. Munhu anokwanisawo kunyoresa mudzimai kana murume wake nevana vasati varoora kana kuroorwa vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe. Kana munhu achida kupinda mulotari iyi anokwanisa kuenda paweb address yakanzi www.dvlottery.state.gov. Munhu akaenda paadress iyi anokwanisa kuona zvose zvinotarisirwa kuti apinde muchirongwa che-2018 Diversity Visa Program. Tinoti muve nerombo rakanaka uye musakanganwa kuenda pa www.dvlottery.state.gov. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Munhau dzemitambo, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nhasi vatenda zvikuru chikwata cheSundowns nekukunda Zamalek yekuEgypt 3-1 mumafinari emukombe weCAF Champions League. Chikwata cheSundowns chinotambirwawo naKama Billiard wekuZimbabwe uye china Peter Ndlovu samaneja. Vaviri ava ndizvo zvizvarwa zveZimbabwe zvekutanga kusimudza mukombe uyu. Zvichakadaro, chikwata cheHighlanders chabuda makwikwe echibuku Super Cup mushure mekurohwa 1-0 neNgezi Platinum Stars neZuro. Ngezi Platinum yave kutamba neFC Platinum mumafinals uye FC Platinum yakakunda Harare City 3-0 nemusi wemugovera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm apo tiri kutarisa nyaya yekukunda musarudzo dzekuNorton by election kwakaitwa navamuliswa. Kwezvi zvinorevei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatemba Muliswa vanotenda vatsvangirai mushure mekukunda musarudzo dzekuNorton. Kushomeka kwemvura kokonzera kupararira kwezvirwere mumaguta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, onqobeka ukhetho lokudinga umeli weNorton edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa ubonga umnumzana Morgan Tsvangirai ngokunqoba kwakhe.
Mbona khosha pele ukuthi izani ingaliza ama election kunenge kakhulu yabibilisi abaningi babo ukudla kwejele abanye babo sebe bakhulu bathi bathi hashtag bathi
izakhamizi zeGwanda ebezifuna ukutshengisela phezu kodaba lokusilela kwamanzi sezimisiwe ngoba unkosikazi Grace Mugabe uza kwethekelela leli dolobho ngalelo langa.
Kodwa sile sicela iopportunity yokuthi nxa kuvuma sivele sithathe iopportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi.
Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba abasakhulayo bebandla leZANU-PF kumele basuke endaweni abayithumbayo vakha izindlu zabo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onqobe kukhetho lwe-by-election lokudinga umeli weNorton edalele parlamente ngomgqibelo umnumzana Themba Mliswa namuhla ubonge amabandla aphikisayo agoqela ele People's Democratic Party lele MDCT ngokumsekela kulolu khetho, kodwa wasola ele Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Umliswa utshele iStudio 7 ukuthi nxa kungaba lo manyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho luka-2018 kumele ukhokhelwe ngumnumzana Tsvangirai. Umliswa uncintise kulolu khetho ezimele wathola amavoti afika phose azinkulungwane eziyisishiyagalolunye 8,927. Obencintisana laye elilunga leZANU-PF umnumzana Ronald Chindeza uthole amavota zinkulungwane ezedlula kancane eziyisithupha i-6,192. Obemele ibandla le-NCA umnumzana David Choga uthole amavoti angaphansi kwalikhulu. Umnumzana Mliswa wethekelele umnumzana Tsvangirai endlini yakhe namuhla wambonga ngosekelo amuphe lona labasekeli bebandla lakhe kulolu khetho. Kungelani lokunqoba kwakhe, uMliswa uthi ibandla leZANU-PF lizame ukuqilibezela kulolu khetho ngokuthenga abantu ngokudla kodwa kwehlula. Lo ngumbono ovezwe njalo ngamabandla aphikisayo agoqela lona LMDCT lele-PDP kanye lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Election Support Network, yona ethi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kuka-2018. Sixhume umqoqi obona ngokuqutsha kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Pednico Pepe sambuza ukuthi ukunqoba kukaMliswa kungaba kuveza na ukuthi akusela kuqilibezela kukhetho.
Ngasikhuluma ngezano esiphila kuselwezwe lasebe sikhuluma ngama constituencies ang 210 yona isima ukuthi ithole adlula ihalf or imajority of the 210. So ngesizathu esifana nayo kungenzakala ukuthi izamtiye bebebambile yini kodwa ababambanga kaqina. Izizathu zimbili. Izizathu yikuthi bafuna ukuthi babone ukuthi kona nga kungahamba kunje kungazange kuzisetshenziswe ukuqili kambe i-result izaphuma njani. Leso sizathu naleyo ngiyasekelayo. Isizathu sesibili nesokuthi bayalwa bona bodwa. Ngenxa yokuthi bayalwa bona bodwa, kunabanye akade befake i-candidate yabo engulo owezano kade kuthiwa ufakwe yizano. Ngathi mina ngwe-G40 kakhulu ngoba umuntu ongefakele i-candidate okade ebamba amatoni kasukulu. Kodwa uyakwazi ukuthi kuzani PF kule G40 elakhosi. Okwesibili khonapho ngokukhuluma konke okufana nayo, ungakhohlwa ukuthi ama-obstacles ahle a-declare ukuthi thina sizafaka umlisa. Kisapote umiliswa kungakaze kwenziwe le nomination. So zonezani izizathu zombili ziyatshengisa ukuthi hayi ke isingaba yinto elokuzalo phakathi engeke yasinika ubuqotho bokuthi sithi thina izalo kayisarikiyarika. Yiyo into emqoka yona leyo. Into emqoka okwesibili engifuna ukuthi ibalule futhi ngendlela ezithiyeneyo ukuthi ungakhohlwa ukuthi iZANU PF esifana nayo ikhontestelayo ililiswa eHurungwe kibo kwakhe lapha azalwa khona. Bamqile khona le ward. Sure okuqakathekile ufanele sikunazele ukuthi kambe iZANU ngathi yamqila kibo lapha azalwa khona umliswa. Ibisisehluko kuyamqila eNorthom lapha angazalwa khona. Kukhona okukhona esingakuboniyo angelihlo lenyama. Kodwa kukhona kucatshile kuzavela ngokuya kwesikhathi.
Ukudabuka phakathi kwebandla leZANU PF ubaba Bhebhe othi kungaba kube lesandla ekunqobeni kukamliswa singabona futhi kulivulela indlela ukubana lani linqobe kukhetho luka-2018.
Okungafanelanga sikuvalele ngaphandle okungaba liqiniso ukuthi nxa sebesiya kukhetho luka-2018 abezanu la nxa becabana benjalo bangakwanisani ukuthi baqaphulelane ukuyiphisi konoko okukhona ukuthi hayi lawe mnanibagwabamba lapho uthule wena mphoko bamba lapho uthule mina mgabenza kungalapha lani mbambe lapha ngithule ahlambeni madoda ngenxa yokuthi wonke umuntu uzabe ekhethe okuliqatha kwenyama abasozebalo bazahamba bayesebenza ngedisenda amaqatha kwenyama bonke ngobathathu. So labo bazalule nabantu baba babalandelayo ngimba aza bakhuza ukuthi hayi akelekele ukuthi liba ngumshindo lapha sifuna siqale sikuvele umshindeni zawenza singadlula ama-election ngoba ungakhohlwa phela ukuthi iZANU ingaluza ama-election kuningi kakhulu yabikilizile abaningi babo ukudla kwejele abanye babo sebebakhulu bahle batshaye athathakhi bahle.
Umnumzana Abednego Bhebhe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda iyabuzana ukuba iqhubekele phambili nango kutshengisela kwayo isola ukusilela kwamanzi kuleli dolobho ngolwesihlanu kumbe ilalele amapholisa ona athi ime kancane ngoba umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe uzaba esethekelela leli dolobho ngalelo langa. Inhlanganiso yeGwanda Residents Association eqoqa lokhu kutshengisela ithi ngokwesibili amapholisa eyalisa ukutshengisela. Ngeviki edluleyo amapholisa athi awaphiwanga isicelo sokutshengisela kusalamalanga ayisikhombisa usuku lokutshengisela lungakafiki njengalokho okufunwa ngumthetho. Sixoxelo nobhala weGwanda Residents Association umnumzana Maduma Fuzwayo.
Ngeviki ephelileyo kumele ukuthi sibe layo leyo demonstration yamanzi amapholisa asesiyivala sathi bona no siphuzile ukubanika inothisi ibingeneli 7 days abazifunayo noma kwakuyi-6 days kungasibala lelanga esasiqala ukufaka ngalo kwakusingayisenzeni aisavuma sati alright vati sifake inotice enda saifaka kusele 10 days sithi mhlaka 28 so u 28 sebe siphendule vati bona awusoze kwenze ngoba kukhangelela ukuthi kuzabe kulo first lady eGwanda mhlaka 28 so idemonstration yethu yamanzi so kumele iniswe babuya vati kusine kusase lokukhulumisana okukhona but sathi thina hayi ukukhulumisana sokuleminyaka engu 10 sitshelwa ngakho akula nto ephumayo so sicela ukuthi lisinike ichance ukuthi ke sihambise imessage yethu izwakale sindawonye singabantu beGwanda so isimisiwe ngenxa ukuthi mhlaka 28 kuyabe kulo first lady
kutsho ukuthi lizalandela na isinqumo lesi kumbe liyaqhubekela phambili litshengisela
i-committee ezakhamizi ihlalile sakwasihlupha ukuthi siyiphathe njani indaba yenale sase sithi ngosihlanganele ezakhamizi zahlangana ngazo ngolwesithathu lona lolo lubuyayo kodwa amapolisa sawa advisor tentative ukuthi hayi njengoba lisitho sizacela ukuthi alright ke lisivumele siyifake mhlaka 29 ngomgcibelo kusiyeki liyephelelo kwilanga lika first lady kodwa silisicela i-opportunity yokuthi nxa kuvuma sivele simthathe i-opportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi and esisuka ifihlwe ngokuthi nxa ebuya sokumele siyenze engathi yonke into iyayithi kuthulise ke kungazwakali ukuthi kule problem kanti bekuyisikhathi esihle ukuthi la ethi efikile athi uyavula impompo eGwanda athole kungenamanzi a-understand ukuthi ngempela sibile eGwanda kule problem or ethi efikile asithole sibhele phansi sikhala kuye njengomama welizwe ukuthi hayi mama sile problem yokuthi kasilamanzi eGwanda okunjalo-ke hayi sikomithi iqinisi abanye besithi siqhubeke abanye besithi sithizathi hayi sizakuzwa ngabantu kodwa ukuhlonipha ngokukhuluma kwabo oright-ke sizathi ngomgqibelo sizacela izakhamizi ukuthi sivume ukuthi sikwenze ngomgqibelo yekele umama kudlule kodwa sizamnika iphepha lethu eliqinisa ukuthi eGwanda sile problem yamanzi
lo ngumnumzana Maduma Fuzwayo unobhala wenhlanganiso yeGwanda Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda Uzulu uthi ibhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liphuzile ukwethula uhlelo lokuchasisela abantu makhaza labo somabhizimusi ngesimo sama-bond notes engakethulwa. Kulembiko ehlukeneyo ngelanga lokwethulwa kwalimali ngemva kokwethulwe liphephandaba le-The Independent ngeviki edluleyo elithe inkampani ebimele idinde limali ithi kayisafuni ukwenza lokhu. Abantu abakhulumele Studio 7 lamuhla bathe umbiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mangutshka ukuthi bafuna ukufundisa uZulu ngokusebenza kwama-bond notes utshengisa ukuthi ngabakwazi abakwenzayo. Iphephandaba likahulumende le-The Herald lalo libika ukuthi uMangutshka uphinde njalo wathi ama-bond notes la kawatsho ukuthi sokuzasetshenziswa idola leZimbabwe lona elagukudeka isisindo lagcina lilahlwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele encwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Imfundiso iyabe iqakathekile sibile ukuthi ibe khona kodwa kumana njengani isithuzile nxa befuna ukuthi bafuna ukuletha ama-bond notes kwesikhathana esizayo esinjenge-2-3 weeks angazi ukuthi bazafinyelela njani ukufika endaweni eziningisa lapho elizantsho nxa ungakhangela uzabona ukuthi information ifike ebantwini kuzaba nzima kakhulu ngoba abanye abalamarediyo abanye ababantu abanye sepa angazi ukuthi bazaba le mfundiso njani engafika ebantwini kusikhathana lesisele.
Ungatshela-ke ibhanga leli elikhulu ele-Reserve Bank ukuthi lenzeni pho nxa sokunje
labaqhubukele phambili kodwa imfundiso akumelanga ibe ama-bond notes ephuma kumele bezame ukuthi bafike ezindaweni ezibeka okunye abangakwenza yekusebenza lamanye amaqembu kumbe ama-organization angabancede ukuthi bafike ebantwini ngoba bona kodwa bona ukuthi bayakwanisa ukuthi bafike bengathi bafuna ukuthi basebenzise amaradio bafuna ukuthi basebenzise ama-newspaper kuyabe kufunakala ukuthi zifike khona So you have good amount of children. I couldn't have a child.
Umnumzana Masimba Gutshera yingcweti kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lesi bamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet, bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook, ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba we-High Court eHarare usunqume ukuthi abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF kumele basuke lapho abazihlalisa khona kundawo yama-cooperative emzini we-Warren Park. Umahluli uthi abasakhulayo labanxa bengavumelani lesinqumo lesi kumele basiphikise kungakedluli amalanga alitshumi kusukela mhla ka-14 kulinyanga. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
La ma-cooperatives angenwa ngabasakhulayo laba ngabalisa e-South Pole, Westwood, Warren Hills kunye leye Walk in Spirit abetheswa umlandu wokukhokela abasakhulayo be-ZANU-PF laba ukuhluthuna lomhlabathi. Babalisa u-Agoni Mosi, uTapiwa Kanyemba, uDaniel Chigoni kanye lobikwa kunguye okhangelelwe ukumela ibandla le-ZANU-PF kule ndawo Shadow Minister umnumzana Abisha Ibrahim uShekunze. Kodwa uShekunze yena uyazigeza kuleli cala esithi kabazi laba bantu. Omunye wamalunga ala ma-cooperatives umnumzana Dumisani Swanda ulandise ngokwenzakala kibo.
Sithe sesiphuyiland sesisavelwe saqeda sesiphiwa amanamba sadobha saqeda kutheke sokunjalo sasesithola ukubana sokulabafana abangenayo besithathela iland bethi ngeyabo bethunganyelwa ngu-Abishaya uShekunze. Kwasekusihlupha sase sihambe emapholiseni sakhuluma namapholisa. Indaba yahanjiswa e-Harare Central yaphinda yaphenduyabiselwa njalo e-Warren Park Police Station bethi kayiqedwe khona ngani. Thina njenge-cooperative si-consortium sasesihlala phansi sabonisana ukubana kungcono sidinge iloya ele consortium. Sithe sesithole igqweda, igqweda laseliphakamise indaba la ihambise High Court.
Usibande ethi lesi sehlakalo sesibabuyisele emuva ekuqhubeni imisebenzi yabo yokwakha.
Uthe seyijajile indaba wasethokolwana ukubana abala ncwadi zakhona ezaleyo ndawo esasiyiphiwe thina. Ngakho ke kabasuke baphiwe 10 days. Kodwa ke sithola belokhu bekhona apha endaweni yonaleyo. Kodwa u-Abishaya nxa sikhuluma layo uthi kayisibo bafana kwakhe kayisiyo bathungamelayo simkhuphe kuleyo ndawo. Ngakho kuyasihlukuluza thina njengama-members e-cooperative abaphiwe indawo yokubana sithole indawo yokuhlala.
Incwadi eyalotshwa ngosaphethe ugatsha olubona ngezindlu lokwakhiwa kwazo kumasipala we-Harare mhla ka-16 kunyaka Nkwenkwezi u-retired Major Marara yakubeka sobala ukuba abama-cooperative amanela yiwo asemthethweni esithi abe-ZANU-PF abaziwa. Kodwa abasakhulayo laba baqhubeka beqinisa amakhanda besala kukulandela lokho bethi ngoba kulilungelo labo ukuhlala kulezo ndawo njengoba bekwenza kulandelwa uhlelo lwebandla labo le-ZANU-PF lokutholisa ontanga amastendi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uthi oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika omutsha emela ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump uqhubeka ezigwenxa nsuku zonke ngenkulumo eveza sobala ukuthi kalungelanga ukubusa ilizwe leMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma kuya yeni angilale busuku ngihlushwa isilwane angilale
Ugatsha lwezempila kahle lokunakekelwa kwabantwana solwethule umbiko ukukhuthaza uzulu ukuthi aqaphele imikhuhlane yesihudo ememethekiswa ngamanzi ngemva kokutholakala kwabantu abangamachumi ayisithupha eHarare, ababili eMutare loyedwa eMaswingo belomkhuhlane wetyphoid okhangelelwe ukusabalala ngamandla lapho izulu seliqalisile ukuna. Unotando Sibanda usipha lolu daba.
Umbiko lo wokuthi abantu baqaphele wethulwe ngumphathintambo walolu gatsha uDr. David Parurenyathwa uxwayise ukuthi limikhuhlane ilakho ukuba yingozi kakhulu lonyaka ngenxa yokusilela kwamanzi endaweni eziningi zelizwe emadolobheni, okutsho ukuthi abantu abasebenzisi izambuzi ngendlela. Lokhu uthi kwenza abantu basebenzise iganga ukuzathi lapho izulu selisina likhukhule yonke le ingcekeza ibeke emanzini okunatha okuzaletha limikhuhlane ngamandla. Amadolobho akobulawayo iHarare leMaswingo ngamanye aselohlelo lokuvala amanzi kuwalondoloza okuchiya inkulungwane zabantu zingelandlela yokuthola amanzi ahlanzekileyo. Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi ukuswelakala kwemali yenhlelo zamanzi ngumlando kahulumende othatha imali kaZulu ayisebenzise kunhlelo zeziphathamandla labo sibalukhulu ngoba akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane udubo nje kungaqhakathekiswa kwendingeko zezizalwane.
Kulokumnyaka ophelele uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimoto, kodwa sikhala ukuthi kulomkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi kwenza kuhle kube lula ukuthi lumkhuhlane umemetheke indawo yonke, okuyikho okwenza bahlalele evalweni ngempila kahle yabo.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi iyenza imikhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana lama toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbedzi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi isikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi, njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla. Imikhuhlane yesihudo uthi ivamile ngesikhathi sezulu ikakhulu endaweni ezingelamanzi ahlanzekileyo, kungakho ukuhlanzeka kuqakathekile.
Qakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibele qinisa ukuthi khona enyaweni bagqokile, njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi, especially amanzi ayebe ehlale kuwandawo. Sibananzelele ukuthi lalapho besidla futhi sibele qinisa ukuthi bagezile izandla. Ingcekeza kumele simeke sure ukuthi khona nxa izibi zethu sizibophele emaphepheni lapho zingakathathwa.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi amakhansili adinga ukuzinuka amakhwapha ukuze yanike izakhamizi imfanelo zazo, hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
tingahambe ndawine zile avu mafuku kubo zivarase kwa kubo kuwaza na satolu kuti bakona aba sobe figa 65 years aba nye na msebe nze bapi mali kansi lukune seba valela manzi kwae seba valela manzi yiko aba tuna betula kuna imikuta ne mnengeng kena tukulu mende uza kwa alisa domu sebe nze kukuta ngetise umanispana
okangela malungelo oluntu umnumzana kumblani maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqhakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selukusimo esibi njengomnyaka okwaqhamuka ngawo uhlobo lwesigudo lwekholera
ngikhumbula ngomnyaka wekholera kumele sikhumbule ikholera liyana ngoba ema conditions adala ikholera lokho ekhona nanamuhle okuthi kungenza ukuthi ikholera lana njani iphenduke futhi so izinto omele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqhakathekiswa
Lancayisisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo yokulilungelo lomuntu wonke amadolobho amanengi kukhanya ayehluleka ukufeza lokhu ingcwethi kwezempila kahle zixwayisa ukuthi lapho umuntu echisa umzimba ezizwa ephela amandla echaya likhanda engakhwabithi ukudla kuthi kwabanye azizwe equmbile njalo ephuma izilonda londa ze rash aphangi aye esibhedlela ukuyahlolwa ukuthi akalawo yini umkhuhlane wetyphoid. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Lokhu sikudaba lwezempila kahle eleZimbabwe selikhethwe phakathi kwamazwe amane emhlabeni wonke jikelele ukuba lenze ucwaningo lokudinga imithi engelapha umkhuhlane wengculaza. Lolu cwaningo luza kwenziwa ngabekolishi leChicago ngapha eMelika. Amanye amazwe aphatheka kucwaningo lolu abalisa eleTanzania, eleMozambique, eleMalawi, eleBotswana, eleKenya. Kwezemidlalo lamhlanje uCaptain weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthi sebekhangelele kumkhankaso wokuphakamisa inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League ngemva kokukhitshwa kwaleli qembu kunkezo yeChibuku Super Cup liqembu lengezi Platinum Stars ngempela sonto. Kubika intathelisi indaba yethu uJoseph Njanji.
Seliphelelwe ngumphako iqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyanga lenkezo Platinum Stars ngensonto. Iqembu leHighlanders lingene kumidlalo yesigaba sesemifinal kumncintiswano weChibuku Super Cup lile thuba lokuqeda imidlalo yalonyaka liphethe inkezo ezimbili okuyizwe eziqhakathekileyo kweZimbabwe njengoba lingelinye lamaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL. Ukunqotshwa kweqembu leHighlanders ngelinkezo Platinum Stars kusho ukuba iqembu leFC Platinum yilo lodwa eliselele lile thuba lokuphakamisa inkezo ezimbili okuyizo eziqakathekileyo njengoba lona lifinyelele kufinali ngemva kokutshaya leHarare City nge-3 kanya. Iqembu leHighlanders leFC Platinum ancintisana leCape United ukuphakamisa isicoco sePSL kusele imidlalo emithathu ukuba imidlalo yeligi ifike emaphethelweni. Ukapteni weqembu leBosso uFelix Chindungwe uthi ivele isiwuchithile umuthi inkonyane yikho ke akusasizi ukutshona bekhala ngokukhitshwa kunkezo yeChibuku Super Cup kodwa sekumele bekhangele okuzayo.
So into eqhathekile ukuthi sokudlula kwesikhangelele okuseleyo nokwesibasiye ngokuchampionship sesikhangelele okuqhathekile konto ethina nathi sidlalo kwethu siwine.
Ifinali yenkezo yeChibuku Super Cup ikhangelelwe ukuba idlalwe emhlazini hlanu kunyanga kaLwezi kodwa inhlanganiso yePSL khona iza kutsho ukuba lomdlalo ozadlalelwa ngaphi. Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu zamadola kuthi elizadliwa kufinali lizathola inkulungwane ezingamachuma amahlanu zamadola. Iqembu leHighlanders leHarare City wona aphelele kusemifinal azathola inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu kuthi lawo aphume kusigaba sequarter final athole inkulungwane ezilichumi lanhlanu ikanti lawo ahle avalelisa kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilichumi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu leMamelodi Sundowns leSouth Africa yilo eletheswe inkatha yokuba zintshantshu zomdlalo kuzwekazi leAfrica ngemva kokuphakamisa isicoco seCAF Champions League ngensonto. Iqembu leSundowns linqotshwe nge-1 kanyanga lezamalekhe leEgypt khona le kweleGibhithe kodwa nxa sekuhlanganiswa limpumela lempumela yomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe kweleSouth Africa lapho iSundowns inqobe khona nge-3 kanya kutsho ukuba iSundowns inqobe nge-3-1. umdlali waseZimbabwe uKhama Billiard ngomunye wabadlali abathenjiweyo uqembu leMamelodi Sundowns, ikanti nomdlali waseZimbabwe olodumo uPeter Ndlovu usebenzela leli qembu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi. Zihlobo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona i-by-election yenothoni lapho kunqobe khona umnumzana Themba Mliso. Thokazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.